Nhandare iyi mangwana ichange ichitambirwa ngoma pamutambo uri pakati peCapes United neArenal Movers iyo ichangopinda mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Izvi zvauya mushure mekunge Rufaro Stadium yakasimudza mutambo wayo wekutanga kubva zvayavhurwa zvekare uyo waive pakati peCapes United neBigita Minerals nemusi wechina. Nezuro Nhandare iyi yakasimudza zvekare mutambo wayo wechipiri pakati peDynamos neYada uyo wakapera uri mangange 0-0. Pari zvino Nhandare iyi iri kushandiswa semusha nezvikwata zvinoti Capes United, Dynamos neYada, asi mashoko ari kufamba anoti Rentals yakumbirawo kudzoka muHarare pane kushandisa kwairi kuita Nhandare yeNyamunga Stadium kukariba semusha wayo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrighton Makasa vanoti mashandisirwo ari kuitwa Rufaro akaramba akadai anokwanisa kukanganisa huswa hwemukati menhandare yozopedzisira yamiswa kushandiswa zvekare. Mwaka wapera zvikwata zvemuHarare zvaishandisa National Sports Stadium asi huswa hwemunhandare iyi hwakaguma hwaipa zvekuti pari zvino nhandare iyi haikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro. Motsigiri weDynamos vaAdam Kwasi vanoti panofarira kuitwa urongwa hwekudzikisa mitambo kuti Rufaro irambe ichishandiswa kutambirwa nhabvu yepamusoro yePSL. Izvi zvauyawo mushure mekunge meya weguta reHarare vaJacob Mafume vazivisa kuti nhandare iyi ichange isiri yenhabvu chete asi kuti mimwe mitambo inosanganisira magitare.
Vagadzirira stage yekongiriti vachakwenenzvera magitare, vabvana vezimudhanso vachatomuka kusvika vasvika kudenga uko vachifara vachiita makuwerere siku nesikati.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSupa Mushonga vanoti vari kufara nemamiriro aita Rufaro uye yavewo nepekugara pevakarimara avo vanoshandisa mabhasikoro ekufambisa kana kuti mawheelchair. Zvakamira zvakadai, vePremier Soccer League vane urongwa hwakazara hwemitambo pahorodhi ino yeEaster kusanganisira mutambo mukuru pakati pengezi Platinum Stars iyo ine mukombe uyu neManika Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechipiri mwaka wapera. Mutambo uyu uri kone muvhuro muBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongezi. Asi mutambo weCapes United neArenal mangwana uchange uchibatanawo zuva rimwe chete nemutambo weChegood Pirates neGreenfield muBaobab pamwe neweChicken Inn neZPC Kariba muBaberfield Stadium kuBulawayo, kozotiwo Herentals neFC Platinum kuNyamunga. Mimwe mitambo iriko nemuvhuro yakamira seizvi: Simba Bora vs Wange Wadzanai Shamva, Tero 1 vs Highlanders Bata Gweru, Blower Chiefs vs Yada Baberfield Bulawayo, Bigita Minerals vs Dynamos Sakuba Stadium Mutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.